Nengwe MDC Alliance amai shura ichwara vakawana mafuti mazana manomwe nemakumi masere uko Lloyd Nyambo vezanu PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzanezuru dzakaita mhirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1. Amai Chwara, mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amai Chwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo kuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Wadhi 2 chandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela Gore kana toti alderman Gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa vachiendeswa kujeri vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadhi tichaidzosera. Endezee kunominatwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato rezanu PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefi. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya. Ukapinda uchitiko vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa achingoendeswa nyaya dzichiendeswa mapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vano vezanu PF, of which isusu tasingambovashungurudzi. For example, pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevale atuka vamwe mai vachiwa chatisheti yavo, but yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa nezuro uye vari nhengo yeMDC amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
Vatanga kundirova nechimboma chavanga vainacho, vanga vane mamachetsi muhomwe, mama anga asitombori muhomwe, vanga akabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona. Saka ndomaitikiro azvakaita iyayo. So vandirova ndakabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende kupolling station. Ndokunoudza mapurisa kupolling station ndozvaitika, vakati isusu basa redu nderekugadha mupremisi, noti zviri kunze kwepremisi. Ndikati but munogadha chii mupremisi? Kana vanhu vachiona vari fanira kuzovhota, vakutadza kuya kuzovhota. It is their right kuti vauye kuzodi, vauye kuzovhota. Zvikanzi hadisipo ari chiaripo. Dispo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho. Pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yamabhemba nepamberi pake, but iye anga sitadzi unowo mota dzachona idzodzo. Saka ndofunga ana kuziva kuti ndo mota dzachona.
Asi nhengo yezanu PF yakakundwa, vanyambo vanoti vaGore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga, apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera.
Gore ndiye akaita that violence iye kuvhoti. Akauya akapinda mapolling stations ese akaenda wadhi dzachikampeni. From there takabva ndazvo kuti kwamuka violence.
Wadhi 2 ine vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru zvitatu. Bato rezanu PF ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabielection dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma, ndine Arthur Chigoriwa.